Izvi takaitira kuti tichenjedze vagari vemuHarare kuti kune makambani nezvikoro nemadzisvondo vasiri kubhadhara mitero yavo kukanzuru vari kukonzesa kuti basa rekanzuru risaenderere mberi mune zvakanaka.
Zviri pamutemo here zvamakaita izvi?
Hongu, zviri pamutemo. Kanzuru isu tinobvumidzwa kuti titaure kuti no ngozi mari iyi imari yevagari inofanira kunge ichiita basa. Saka vagari vanofanira kuziva kuti ndiani nani vasiri kubhadhara kuti basa rienderere mberi, ndiani ari kutadzisa basa kuti basa rienderere mberi.
Mari yese isati yabhadharwa imari
i700 million ndiyo mari isati yauya kukanzuru iri kuvana.
Igore rimwe chete here iri kana kuti makore akawanda?
Kune vamwe vasati vatombobhadhara palisti yatakakupa iyaya kubva 2013 havana kana sende ravati vabhadhara kukanzuru.
Hurumende ine chikwereti chakakura sei?
Chikwereti chehurumende tine payment plan navo yekuti inobhadharwa sei. Mastatutory obligations edu, chikwereti chavo tiri kuchiendesa kumastatutory obligations edu. Saka chikwereti chavo tine payment plan. Munhu wese atinge tine payment plan naye hatimuise palisti iyoyai.
Payment plan yamakaita nehurumende iri kuitwa zvakanaka here? Havasi kudarikira darikira?
Wongu, iri kuitwa mune zvakanaka.
Munofunga kuti pangaitwa imwe regerero here yakapise zvakamboitika kuti vanhu vasabhadhara zvikwereti zvavanazvo kuHarare City Council?
Handione zvakadaro gore rino.
Ko kana zvikaitwa moita sei?
Government yakatotaura kudhara kuti hakuna hatisi kukanzura zvikwereti. Ndivakataura kuti takatoita mistake kudhara pazvakamboitika, hatisi kukanzura zvikwereti.
Varipo vanokomplaina vachiti kwai marates acho ari too high.
Tinotovanzwa nemi, imimi ndimine makutotaurawo on their behalf. Ivo hatimbovanzwi vachitaura kudaro. Mukatarisa varidzi vedzimba hapana ari kumbokomberena munhu anemba, vari kukomberena vanhu vasina dzimba.
Saka munoti mari yose isina kubhadharwa iyi indiya vanhu vasina dzimba?
Aiwa, tikuti vanhu vanoita noizi yachona iyoyo yekuti zvinhu izvi zvakawanda zvakadai zvakadai zvakadai. Vamwe vakomana vane ma22 years zivo vasitorina dzimba handiti, asi vana muzvina dzimba vanotouya vachiti aiwa vedu wega apa pandaomerwa apa pandagomberwa dai mandipawo payment plan.